Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu gunyana 4 2019 nguva dzava 7 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi muchirongwa chedu chanhasi. Kuramwa mabasa kwavana chiremba kopararira muzvipatara zvakawanda munyika sezvo pasina nhaurirano dziri kuitwa dzekugadzirisa nyaya iyi. Mhirizhonga yoramba ichienderera mberi muSouth Africa panguva iyo nyika iyi iri kuita musangano weWorld Economic Forum on Africa muCape Town. Kanzuru yeguta remutare inopasisa budget rekuwedzera mari dzemitero yegore rino. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kuramwa mabasa kwavana chiremba kwave kupararira muzvipatara zvakawanda munyika sezvo pasina nhaurirano dziri kuitwa nehurumende kugadzirisa nyaya iyi. Vana chiremba vakatanga kuramwa mabasa nezuro. Izvi zvasiya varwere vakawanda vachitambura nekushaya anovabatsira. Vamwe vataura neStudio 7 vati vari kutora nguva yakawanda vakamirira kubatsirwa muzvipatara, vamwe vachinzi vazodzoke kana zvinhu zvave nani. Vana chiremba vanoti vari kuda kuti mari dzavanotambiriswa dziiswe pachikero chimwe chete nemari yekuAmerica pakutengwa kwainoitwa mumabhanga pazuva zvichienzaniswa nemari yemaRTGS dollars. Hurumende yakawedzera vashandi vayo vemuzvipatara mari inosvika zvikamu 60 kubva muzana svondo rapera. Asi vashandi vakati vari kutambura zvakanyanya uye vakatambira mari iyi vaine zvinyunyuto vachida kuti nhaurirano dzienderere mberi. Sachigaro wesangano rinoona nezvevashandi vemuzvipatara kana kuti Health Services Board, Dr. Paulina Skosana, vaudza Studio 7 kuti vanonzwisisa zvichemo zvavana chiremba asi vaisafanira kuramwa mabasa sezvo vati vange vachiri kuenderera mberi vachiedza kugadzirisa zvimwe zvichemo zvavainazvo.
We understand the situation in which we are, or they are, because of the economic situation in the country. And the attempt that the government and as a board we have done is to enter into negotiations with the health workers, of which doctors are part of. And we actually reached a collective bargaining agreement, though there were conditionalities from the health workers themselves that, yes, they will take the cost of living adjustment. However, their opinion was that it was inadequate to address their plight, which we are in agreement with as a board as well as a government.
Tinonzwisisa matambudziko avakatarisana nawo nekuda kwemamiriro ezvinhu, asi tanga tichiite hurukuro navo kugadzirisa matambudziko aya. Asi tanga tisingafunga kuti varamwe mabasa sezvo nhaurirano dzanga dzichiri kuenderera mberi. Takaisawo chikumbiro kugurukota rezvemari nenyaya dzavo idzi.
We have since submitted a proposal to Treasury on scenarios for the review of these allowances. Treasury is yet to come back to us.
Dr. Paulina Skosana vachitaura vari parunare muHarare, asi vana chiremba vakuru asivatiwo vana chiremba vakuru vachiripa mabasa nekudaro zvina zvina kubva zvanyanyoita manyamamire nerongo asi vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei vanoti zvina zvina kumira zvakanaka muzvipatara
sanezoro nhasi zuva redu rechipiri vana chiremba vanavenda kubasa saka ndo zviriko it's a countrywide thing kumadistrict kwese nekumacentral hospital
asi pane zvamambonzwa here kubva kuhurumende
kwete havasati vatidaidza kuti tiite hurukuro dzakaita seidzodzo
saka vasara vari muzvipatara ndevapi vana chiremba vakuru vakuru here kana kuti vatingati ai maconsultants ndiani chaizvo ari kushanda
vasara muzvipatara ndo machiremba vakuru vakuru maconsultants nemamwe mamiddle class doctors vari kudzidzira kuita maspecialist
asi kave health services board vari kuti vari kushamisika kuti sei maramwa kuenda kubasa ivo vachiti makatambira mari yamanga mapiwa nehurumende
handioni kuti SSB inofanira kuti ishamisike kuti taramwa sei nekuti kunyange nemuhurukuro dzedu dzakaita bipartite negotiation panel takazviramba pachena kuti mari iyoyo haikwani kuti tirange tirambe tichiya kubasa
asi izvo hazvisi here varwere vari munjodzi chiremba tichiona kuti zvinhu zvacho zvagara zvisina kumira zvakanaka muzvipatara izvi
zvechokwadi zvinotosiya varwere vedu munjodzi yakaomarara kuti machiremba asiye basa asi semataura andiri kuita ndeyekuti vana chiremba havasi pastrike asi vana chiremba havasisina nzira dzekuti vagone kuramba vachiuya kubasa
hurumende iri kuti iroda kudzika mutemo wekuti vana chiremba vasabvumidzwe kuratidzira munoona sei
tinoona kuti izvozvozvo zvinofanira kuti zviteverwe nean essential salary zvichireva kuti kana vafunga kudaro hatingarambi ndo mapolice makers asi essential salary and or proper remuneration should be a prerequisite to that bill which they are proposing pasina kudaro this is a modern day slavery
tanga tichimbonzwa kuti manga muchityisidzirwa nevanofungidzirwa kuti vasori zviri kufamba sei panyaya
havasizi kuchichidzira isusu chete asi vari kuchichidzira varwere vedu vese vari kuchichidzira vana chiremba vese and tinoona sekuti zvinhu zvisina kunaka izvo
saka mari iri kudiwa nana chiremba imari chaizvo
mari yati kuda isusu inofanira kuti ienzane neinonzi pachirungu the prevailing interbank rate which is currently at 10, 11, 12 saka mari yedu isi kuti imakulana by 10, 11 or 12
vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei vachitaura vari parunare muHarare. Mhirizhonga inonzi iri kuramba ichienderera mberi muSouth Africa. Hurumende yenyika iyi inoti pane vanhu vafa vashanu mumhirizhonga iyi. Mhirizhonga iyi inonzi iri kukonzerwa nezvizvarwa zvemuSouth Africa izvo zviri kurwisa vabva kure. Pane mashoko ekuti pane chimwe chizvarwa cheZimbabwe chimwe chete chafa mhirizhonga iyi. Uye zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinonzi zvapotera kuSoshanguve, nzvimbo iri mudunhu reGauteng. Studio 7 haina kukwanisa kutaura nehama neshamwari dzemunhu anzi afa uyu. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Vasiru Ramaphosa vaudza musangano weWorld Economic Forum on Africa uri kuitirwa kuCape Town kuti hurumende yavo yakazvipira kupedza mhirizhonga iri kuitika munyika yavo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kupindawo musangano weWorld Economic Forum on Africa uyu kuCape Town vanziwo vataura nezvenyaya iyi uye vari kutarisirwawo kuti vachataura navaRamaphosa nezvenyaya iyi. Gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vatumirawo mashoko ekurwadzikana kuzvizvarwa zveZimbabwe pamwe nedzimwe nyika zviri kushungurudzwa muSouth Africa. Mai Mutsvangwa vatiwo hurumende yeZimbabwe iri kushora zvakadzama zviri kuitika muSouth Africa, izvo vati zvinozvidza chisungo pamwe nedonzvo renyika dzemuAfrica. Vayambira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kushanyira South Africa kuti zviite izvi nenzira inochengetedza upenyu hwazvo. Mumashoko avo pamusoro pezviri kuitika muSouth Africa, mutungamiri webato guru rinopikisa muZimbabwe vaNelson Chamisa varatidzawo kushushikana zvikuru nemhirizhonga iyi. Vachamisa vati vanokurudzira vanhu vemuAfrica kuti varatidze hunhu hunobatanidza vanhu. Vaenderera mberi vakati zvinhu zvinorwadza kuona vamwe kuona vanhu vamwe chete vachirwisana, sezvo vanhu vari kurwiswa muSouth Africa vari vanhu vatema. Vachamisa vakurudzirawo kuti kuve neAfrica itsva, umo sangano reAfrican Union rinenge richiita basa nemazvo mukugadzirisa zvinonetsa mudunhu rose remuAfrica. Vakurudzirawo mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa kuti vabatsire zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvibude matambudziko azvakasangana nawo ari kukonzerwa nekusataurirana. Sezvo mhirizhonga iri kuramba ichienderera mberi muSouth Africa, vatungamiri venyika dzinoti Malawi, Rwanda neDemocratic Republic of Congo varamwa kunopinda musangano weWorld Economic Forum on Africa watanga nhasi muCape Town uchipera nemusi wechishanu. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi pamwe nedzematongerwo enyika dzinoti mhirizhonga iri kuitika muSouth Africa iri kukonzerwa neurombo huri muvanhu vatema zvikuru vasina mabasa munyika iyi. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti vanhu vasina mabasa muSouth Africa vanosvika zvikamu 30 kubva muzana. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe musikana ane makore 4 ekuberekwa aburitswa ari mupenyu muchivakwa chakadhirika muMali. Izvi zvaitika muguta reBamako. Paita mufaro mukuru apo musikana uyu awanikwa ari mupenyu. Vanhu 15 vanonzi vakafa zvichitevera kudhirika kwaita chivakwa ichi. Makore maviri mushure mekunge mbanje yave kubvumidzwa kushandiswa muLesotho, nyika iyi inonzi ichakatarisira kuona pundutso inobva mukurimwa kwembanje. Mhirizhonga inonzi iri kuenderera mberi mune dzimwe nzvimbo dzemuguta reJohannesburg dzinogara veruzhinji zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvichirwiswa nekuparadzirwa dzimba nezvizvarwa zvemuSouth Africa. Vanhu vashanu vanonzi vakaurayiwa kuburikidzwa nemhirizhonga iyi mudunhu reGauteng. Mhirizhonga iyi iri kuenderera mberi panguva iyo vatungamiri venyika dzemuAfrica vari kusangana muCape Town, South Africa, kumusangano weWorld Economic Forum on Africa. Mutungamiri werimwe remasangano anomirira zvizvarwa zveZimbabwe muSouth Africa, reZimbabwe Human Rights Organization South Africa, vaAzaria Dube Nduna vanoti kunyange hazvo vanhu vachiri kurwiswa, sangano ravo riri mubishi kuedza kunzwa kune vana veZimbabwe kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvingani zvakawanikwa nedambudziko iri uye kuti zvingabatsirwe nenzira dzipi. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika, jonga kandemiri weStudio 7 abata vaDube Nduna.
Iye zvinezvi munzvimbo yeMidrand neTembisa vanhu vakavharirwa mudzimba, vana vanotinda vakantorwa muzvikoro, vanhu vapaza mashops amaforeigners ari muno munene nzvimbo yeRubber Ridge neMidrand neKanana. Saka hapana munhu ari kufamba panze nokuti muri kugwiwa. maporisa achikupanisa kuti akwanise kusvika panzvimbo dzese dzavari kufonerwa zvinzi paita dambudziko, nekuti mandiri murava richimuno muye zvinezvi tava almost 2 hours hapana kana polisi yamboti yasvika. Then pamhiri nzvimbo yekanana is the same, taona kutopfuta moto kunenge kwapisiwa mashopu amaforeigners. Then kutembisa kunana okumoro is the same, kuri kupisiwa mashopu. Saka vana vechikoro muzvikoro zviri around vanhu vangu vachimanya kudzidzisa vana vavo muzvikoro, asi hatisati akwanisa kuziva kuti hapana here umwe muzimbabwe wedu akakwanisa kudero ange ari akuvara kubva madeko, nekuti kutembisa kubva madeko vange vachipadza mashopu amaforeina. Saka dambudziko randanga ndinaro ndiri kuti chiko chinyi, tachikumbira kuti mazimbabwens ese matima nesouth africa ngavakwanise kuti vatifonere panhamba dzedu kana pawhatsapp vatizivise kuti tina nhingi akakuvara pakati kana takashayika, kuti tigokwanisa kuwana mabatsiro atingaipanira batsiro kubvatingapa.
Imi munozokwanisa kusvika munzvimbo idzodzo sei kana makamaudzwa kune kune vakaafektwa iwavo?
Kana vakatizivisa, nokuti isu sehuman rights tinosevenza nevo mafiezi nepolisi, tinokwanisa kuzivisa polisi tikasvika nepolisi zvakanaka panzvimbo patoda kuti tisvike, nokuti zvinenge zvine bhara.
Zvii zvamunokwanisa kubatsira nazvo vanhu ivava kana makamava namazita avo nevakuvara iva?
Tine sangano reZimbabwe Diaspora Foundation ratakaronga kutanga kwegore rino iri. Tina maakaunt namba atinawo. Saka takazivisa ruzhinji rwamaticha ari muno South Africa vari kumamining vari kumabhizinesi, uyezve tiri kusevenza nesangano reSahura 263 Global. Vana maprovinces ese ezvara zviri muno muZimbabwe. Saka zvinotibatsira kuti isusu kana tikakwanisa kuziva kuti kuna vanhu vari kwakati, kana vanhu vakanga vakontributa mafunds pamaaccounts atinawo ecaptec neFNB achatumira kumagrupu akasiyana-siyana, zvinotibatsira kuti vanhu vaya tikaona mazita tine fielo dzokufambisa kundosvika pamunhu uya kana pakati ashayika, tinokwanisa kumutora tikamisa kuZimbabwe. Kana akuvara tingakwanisa kupa rubatsiro pamwe uda ari uda chikafu pamwe ari uda mbuda zvese pamwe uda angane vanhu vechikoro, kuti nyaya irerukire vanhu vedubva ndambudziko ndorubatsiro rwatingapa kuvanhu.
Tiri kunzwawo kuti hapasi kuonekwa kubatana pakati pemazimbabwens. Munoti
iro idambudziko guru remaorganizations accounts amuno muSouth Africa, zvokuti kana tikaenda kumeeting asi kuti tikwanise kubatana nekuti titi tironge hatikwanisi takaparadzana. Zvava zvakanaka kuti tafani tive nyaya tinoti United Front Diaspora Committee, kuti izvi zviro zvezimbabwe zviri kuti katika ugwandambudziko tinofona panhamba yakati tobata vana nhingi.
Avo vanga vari mukuru werimwe remasangano anomirira zvaro zvezimbabwe zviri muSouth Africa, reZimbabwe Human Rights Organization South Africa, vaAzaria Dube Nduna vari parunare kuMidrand muJohannesburg, South Africa, naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro, sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika uye varumiriri vemakonde mudare reparamende vaKindness Paradza vanoti sekomiti vanoshora zvikuru zviri kuitika kuSouth Africa zvekurwiswa kwezvimwe zvizvarwa zvekune dzimwe nyika. Vaparadza vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vane chivimbo chekuti sachigaro weSadak Trager on Politics and Defense, vanova mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, vachakurukura nemutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa nezvenzira dzekumisa zviri kuitika izvi.
Zviri kuitika kuSouth Africa hazvina kumira zvakanaka. Zvinotikanganisa seSADC, zvinotikanganisa seAfrica, zvinotipa kuti tisekwe nedzimwe nyika dzekumadokero dzatoti maWestern dziyadziya. Iye zvino varungu vari kutiseka kuti vanhu vatema imhuka vari kuurayana zvisingaite. Saka vekuSouth Africa ava vari kukanganwa kuti ivo pavakanga vachirwa hondo yavo yekuzvisunungura, nyika dzese idzodzi dzakanga dzichibatsira hondo yavo iyoyo. Asi iye zvino vakukanganwa zvese izvozvo. Asi ndingangoti iye zvino nyaya yacho nokuti purezidendi vedu vaMnangagwa ndivo chairman veSADC organ on politics, defence and security, saka vari kuSouth Africa panguva ino ndaudzwa kunzi vari kutaura nyaya yacho iyoyo naPurezidendi Ramaphosa kuti vaone kuti yagadzirika nyaya iyoyo. Saka vari kuSouth Africa panguva ino ende vari kuigadzirisa, vari kuitaura nyaya iyoyo.
Imiwo separamende mune zvamaitawo here kuti munge muchibatsirawo zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa?
Isu zvataita sepalamendi tiri kusenza nehurumende, tiri kutaura nehurumende nekuti hurumende ndoine kapasiti yekugadzirisa. Munoziva South Africa inebha yedu, South Africa tinodyidzana nayo. Saka hatingaiti zviya zvokukwira pamusoro pegomo tichitsorokodza South Africa, asi tiri kutaura navo zvakanaka muchirungu inonzi diplomacy ndiyo yatiri kuita navo. Saka tikutaurawo navo, tikutaura naambasada wekunoku, tikutaurawo naambasada wedu South Africa kuti tione kuti nyaya iyoyi yagadzirika. Zvavari kuita kuSouth Africa uku zvipere izvozvo, nokuti hazvisi mukudzidzana kwatinoita sevanhu vakavakidzana sesadic.
Tinoona kuti iri harisi dambudziko ratanga gore rino, zvinhu zvagara zvichiitika kwemakore zvokuti zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvinorwiswa muSouth Africa. Chii chamungafunga kuti chinofanira kuitwa kugadzirisa dambudziko iri?
Sokuona kwangu iye zvino nokuti purezidendi vedu ndo vachairman weorgan yandataura, saka ndofunga vanofanira kutoipinza mumatare avo avachaita kubvira iye zvino zvichienderera mberi kuti vaone kuti nyaya iyi yapera zvachose, nekuti haina hunhu taakuita fanika mhuka. Saka izvozvo zvibve zvapera, saka vachaisa yandingati muchirungu agenda kunext meeting yavo yavanoita yeorgan yavo kana kusadiki chaiko, kuti vaone kuti zvapera zviri kuitwa namasouth africans.
Avo vanga vari sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika uye vari miriri wemakonde mudare reparamende vakindness paradza. Kanzuro yeguta remutare yakapasisa budget yekuwedzera mari dzemitero yegore rino nemari inoita madhora mamiriyoni makumi matanhatu nemana kuitira kuti ikwanise kupedza gore rino ichiita basa rayo nemazvo. Asi kuita uku kuri kupa kuti vamwe vagari vagunungune zvakanyanya, kusanganisirawo vana muzvina bhizimisi. Mutore wenhau Lloyd Amoyo anotipa nyaya inotevera.
Meya weguta remutare vaBlessing Tandi vaudza Studio 7 kuti vakawedzera mari yebhajeti zvichienderana nekukwira kwaita mitengo yezvinhu munyika uye nezvinoshandiswa kuitira kuti vakwanise kubata mabasa anodiwa kuitwa muguta. VaTandi vanoti mari dzemitero dzakakwira kune vaya vanogara kumayadhi nezvikamu mazana mashanu kubva muzana uye kune vemabhizinesi nevedzimotokari. Mari dzemitero kumaindastri dzakakwidzwa nezvikamu mazana masere kubva muzana, ukuwo mari yemvura nezvikamu mazana maviri kubva muzana kuvagari vekumayadhi nevemaindastri kutanga mwedzi uno.
Chikuru chatakanyanya kutarisa panapa, takatarisa kuti seguta ndepapi pari kuwanika mukana yakanaka yekuti tikwanise kuchengetana semhuri yekwamutare. Tikazvitarisa tinoona kuti maresidential areas vanhu vari kusevenza kumabasa, ende vazhinji vavo tikada kupa muenzaniso wesu vashandi vedu isu secouncil havasati vawedzerwa mari kusvikawo pamalimits kana malevels atinotarisira kuti mari dzinogona kunge dzakukwanisa kuwirirana neinflation iripo izvozvizvi. Saka chinhu chatakakwanisa kuita ngechekuti kumaresidential ikoko, especially the medium in the high density suburbs, especially the local government area, inomirira the approval from the minister, but patinokwanisa kuincrease resolutions tai increase zviri average kuti vanhu vakwanise kurarama. But to the industry who are there for profit and my licenses who are offering for a profit, ndo vatakakumbirawo nenzira dzataikwanisa nadzo with the increase dzatakaisa kuti vakwanise kutibatsira in trying to support their council as we go forward.
VaTandi vanoti vagari vemamutare vane chikwereti kukanzuru iyi chinosvika mari inodarika mamiriyoni makumi mashanu emadhora, icho chiri kutadzisa kuti vakwanise kuita mabasa avo nemazvo.
Budget redu regore rino raifanira kusvika iranga riri 30.1 million, kuti ndo rataita sa tinofanira kunge richiwedzera kuti tikwanise kushanda gore rino zvakanaka. But taona zvaidai so radyiwa zvakanyanya, because rinofanira 3 times almost kuti 3 times 10, which raifanira kusvika almost 300 something. But the budget ratakaisa izvi takawedzera mari inosvika almost 36.4 million, inotaura kuti budget redu rinokwanisa kusvika mu 67.5 million. Ndo yatiri kutarisira kuti dai tikakwanisa kuwana iyoyo pagore rino, kuti tikwanisa kusvika muna December tichirarama, tichikwanisa kutorawo mabhini, tichikwanisa kutengawo mishonga yemvura, tichikwanisa kuripewa marodzi nezvimwe zvakadaro.
Munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa kusangano rinomirira vagari vemuguta remutare, vaDavid Mutambirwa, vanoti kuita uku kwauya panguva yakaomarara apo vazhinji vari kuremerwa neupenyu. VaMutambirwa vanoti kanzuri inosungirwa kuziva kuti vanhu vazhinji havazi kumabasa uye vari kunonga svosve nemuromo, uku kanzuri isiri kuita mabasa ayo akaringana akaita sekuwanira vagari mvura nekutakura marara.
Ta zvakanyanya kuti tinoshamiswa kuti guta redu rambva raita ma price ari so exorbitant, at the expense of the poor people who are surviving with only 1 meal a day and some going hungry for days. In the midst of poverty, in the midst of unemployment, ndinoshamisa kuti pasina service delivery chiri kupuwa asi vari kukwidza mutengo. Ndoda kupa mhenzaniso vanhu vokusakubva. Dzimba dzavo dzakagumisira kupendwa kuma 1995, kuma 98. Kana kuti kugadzirwa mawindo asi vari kutarisirwa kunzi vabhadhare mari dzakakwira zvichiratidza kuti maridzi vanhu havasi kuita human face pakurarama kuri kuita vanhu vanhu vari kutambudzika vari kunonga svosve nemuromo magetsi hakuna mvura yacho dzimwe nzvimbo hadzina mvura asi kuri kungonzi rambai muchiunza mari mari yacho there is no value for money for that amount which was for value for service delivery dziri kubhadharwa nevanhu.
Muchikairi wemotokari muno mamutare vaKenya sezvihwawo vanoti mitero yakwidzwa iyi kubva padhora rimwe chete kusvika pamadhora mashanu paawa imwe chete yekupaka motokari muguta inorwadza sezvo kusina mari yacho.
Tikanzuro yakabata vanhu chibharo nokuti taivona kuti vakaitawo bishana bishana maengrisi avo vachibva kana kuti padhora vendawo papondo 50. Pondo 50 vendo kana pa 350 vendo kana pa $5 then kuma parking haungati woro kubva pa $1 hongosvika kuti pa $5 ipapo then ma fees obva ku $30 to $180 ndinofunga kuti zvinhu zvoda kuongororwa nevagari vomunomamutare.
Kanzuro yemutare yakati zvakare motokari dzinenge dzawanikwa hadzisina kubhadhara mutero wekupaka muguta dzichange dzave kubvisa mari inoita madhora zana nemakumi masere kubva pamadhora makumi matatu. Nyanzvi munyaya dzezvemabhizinesi vachishandira kambani inonzi Valise Consultancy vapo Kapesi vanoti kukwira kwaita zvinhu nekuda kwebhajeti yawedzerwa iyi kuchapa kuti vazhinji vakwidzewo mitengo yezvinhu zvose kuitira kuti varambe vari mubasa. Ndakamirira Studio 7 mamutare ndini Loida Moyo.
Yasvika nguva yekuti timbonzwe zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kutarisa kusagadzikana kuri muSouth Africa zvichitevera kushungurudzwa kuri kuitwa zvizvarwa zvisiri zvemunyika iyi.
Ndiniwezhira kasosimbi ndiri kufona ndiri kuCape Town. Sezvizvarwa zvekuZimbabwe toga muCape Town taendawo paCape Town International Convention Center papachitwa meeting yeWorld Economic Forum nemahead of state papana president weZimbabwe vamunangagwa navamutuni mume kuti awa tinokwanisa kuvaona sezvo vanga vakachengetedzwa. Tasvikawo ipapo patasvika ndokuratidzirawo kusafara kwedu nezviri kuitwa kumusha nemaeconomic meltdown iri kumusha political crisis iri kumusha zvakare hatasingafariwo navo saka ndopatachiratidzira tiri ipapo bari tatishamisa nechekuti papachitori nevanhu vanga vakapfeka nhumbi dzezanupf nemabhana avo akanzi Zimbabwe Open for Business saka papa nemasite maviri vanga vachitivo ED must go back and talk to Chamisa neranga vachiti pamberi naED.
Hapana kuitika mhirizhonga here pakati peveMDC nevezanupf sezvo imatima makazvimirira zvenyu meka?
Hapana mhirizhonga yaitika because panga pane mapurisa veSouth Africa police service vanga vavakamira pakati pedu pavachiti kuside kune vezanupf kuside kune MDC sapa pane motikari dzemapurisa dzadziripo vachiedza kuyananisa kuti tisamikisa sezvo papachiratidza kuti vanhu vakagumbuka zvingabviri.
Ndinoitwa Richard Muteya. Kuno kwatiri kunoko hazvino hazvina kumira zvakanaka asi hatisati redu taona vakuwadzwa kana kuti pane mashopu atiyapupwa zvavo asi mapurisa ambomiramira side rate iri kuno kuteflop asi muri mukuroka. Saka tomboona zve pana mangwana because vaiti futi mangwana pane zvavachaita uyezve vana havana kuenda kuchikoro mutswana tichityirwewozi pamwe pane chichaitika. Saka mapurisa vaingotenderirawo tichiona ndetenderera tenderera vichimonita situation.
Zvinoitwa Valentine Mafumo ri muno muPretoria CBD. Nhasi situation hayanga ri nane nekuti ndaona mashopu mazhinji vamwe vanengwa vanhu vakavhura nhasi asi nezuro ha vanga vakavhara hatina vakuona vemwe dambudziko nhasi.
Ini ndiri kuda kuRimanasi kuCape Town Saramdi Trust Rubete. Kuno kuzopawa senani because vematekisi vakatibatsira nezuro pavakaipa asi ndo vakazoipindira vakazopedza mirizhonga inga iripo.
Chii changa chinyatsoitika?
Nyaya dziri muno imo isati chadiwu muno maforena kuri kunzi maforena munochitora mabasa mukatarisa imwe ndimwe muchigona chirungu imwe isu hatigone chirungu saka isu avarungu asina basa nesu plus kwazi munhu unoda mari iri pasi ndo zviri kutikonzeresa kuno
saka munoona pachigadziriswa sei apa
ipapo toda hurumende tirai yakwanisa kuti imbozama kumiramira sezviri kuita dzimwe nyika ana Nigeria dai nyika yeduwo yambotozamawo zvikuru sei ova munangagwa wambotomiramirawo pangepange tasenani
inii ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
tasvika kumagumo echirongwa chedu ndokusiyai mina nditungamiri nkomo munhau dzeisindebele ndini Blessing Zulu.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chona njani mtoka zomuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 4 kumpandula 2019 nguntunga milinkomo endabeni zethu lamhlanje
asika mile thuba elokuthi sihlangane lohulumende njalo abakasizi kodwa sikhangelele ukuthi besibize masinya ukwenzela ukuthi sibuyele emsebenzini and we save our patients' lives.
Ukukhalala umsebenzi kwabo dokotela kungene kulanga lesibili namuhla elizweni lonke jikelele.
Ubonisa ukuthi izizalwane sezizenzela zona ngoba zicabanga ukuthi hayi abaphathi bethu sebeyekelele kakhulu iSouth Africa iqhubeka ngalomkhuba wokuhlasela abantu bangaphandle. Indlela abantu abatshengisela ngayo ukuthi hayi ohulumende bethu akube khona abakwenzayo.
Kulembiko ethi kulezizalwane zakwele South Africa ezizame ukuyahlasela abokuza eHillbrow emadabuka kusa namuhla kodwa zavinjwa ngamapholisa. AbeZimbabwe basola uhulumende phezu kokunganaki izizalwane zakhe ezihlukuluzwayo kwele South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukukhalala umsebenzi kwabo dokotela kungene kulanga lesibili namuhla njalo inhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association ithi odokotela abasebenza ezibhedlela zikahulumende kabayanga emsebenzini elizweni lonke jikelele. Odokotela laba bakhala ngokuthi iholo labo kumele lengezwe ngezinga elihambelana lesisindo semali yeZimbabwe nxa iqathaniswa ledola leMelika emkambo wemali. Sexoxe lomkhokheli weZimbabwe Hospital Doctors Association umnumzana Peter Magomba yena othi uhulumende kumele alungisise izikhalazo zabo ngokuphangisa babuyele emsebenzini ngoba izigulane sezithwele nzima.
Asika mile thuba elokuthi sihlangane lohulumende njalo abakasizi kodwa sikhangelele ukuthi besibize masinya ukwenzela ukuthi sibuyele emsebenzini and we save our patients' lives.
Ucho ukuthi ezibhedlela akulabo dokotela ngisho lama junior doctors.
Sikhuluma kanje so abakho totally abakho esibhedlela. Isifiso sikhona sibile sokuthi sibe sikhona esibhedlela kodwa akwanisi ukuthi sifike ngoba asila ukudla silambile asila i-transport yokuthi sihambe emsebenzini asisakwanisi ukubhadala ama-rent asisakwanisi ukuthi thina even singodokotela sisizelaphise singaguli. So asisela any means ngesikhiwa sithi the will exists but the means doesn't.
Imali eliholayo okwamanje imalini njalo eliyifunayo imalini?
Katesi tina sikhola imali efika 444 RTGS, ilingana nge 40 ya US dollars. So nxa sikhangele ayisomali ekwanayo ukuthi sibe silokhu sibuya emsebenzini. Kodwa thina esikukhangelelayo ukuthi imali yethu ibe imaply by 10 kube by 12 ukuthi lathi sikwanise ukuba lempilo njengabodokotela.
Sike sezwa likhala ngokwethuselwa ngabantu elicabangela ukuthi ngama-CIO kumbe kungaba ngobani abasebenzela uhulumende. Ungathi kuyaqhubeka yini ukwethuselwa lokho?
Okwakathesi akuqhubeki phambili, kodwa bake basethusela. Sazama ukuthi siye-reporta emapholiseni, kodwa silokwesaba ngaphakathi ukuthi bengaba belokhu besilandelela singababona. Kodwa yiko kwenzakalayo ukuthi bayasethusela.
Uhulumende uthi ubumba umthetho ozavimba odokotela ukuthi bakhalale umsebenzi. Lithini ngalokho?
Umthetho lowo siyawubona sibili, njalo asozakwanisa ukuthi sibaphikise. Kodwa sithi nxa becabangela ukuthi i-health service seni-essential service, labo kumele beyenze njalo kuma-remunerations ukuthi they have to offer essential remunerations before the bill. Ngoba bengathi asisavunyelwe ukutshengisela, kutho ukuthi kuyaso kule slavery phakathi and njalo asikufuni. Okuzenzakala yikuthi odokotela abaningi bazaforce ukuthi bephume phandle kwelizwe and kuzayenza ukuthi i-situation yethu yesibhedlela ibe nzima kakhulu ngoba kuya kungasela bodokotela.
UMnumzana Peter Magombeyi ngumkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association. Sixoxe njalo lesiphathamandla sogatsha lukahulumende olubona ngokusebenza kwabezempilakahle olwe-Health Services Board, uMnumzana Paulina Sisikhosana. Yena othi ukukhalala umsebenzi kwabodokotela lokhu akukho emthethweni.
They say they are not able to come to work. They are incapacitated and specifically indicated that they were not on strike. But anyway,
bathi kabasenelisi ukuya emsebenzini ngokuswela imali, hatshi ngoba bakhalale umsebenzi. Kodwa okusalayo ukuthi ukungayi kwabo emsebenzini akukho emthethweni. Yebo, siyawuzwisisa umumo abakuwo ngenxa yokubhidlika komnotho, njalo imizamo esisiyenzile njengohulumende ngeyokuthi sikhulumisane labo sibone ukuthi singalungisisa njani udaba lwabo.
UMnumzana Paulina Sisikhosana isiphathamandla sogatsha lwe-Health Services Board. Kusenjalo esibhedlela zakoBulawayo, ezinye izigulane bezibuyiselwa emakhaya zingabonanga odokotela, kuthi ezinye ngebezihlolwa ngabongi. Kubika intathelizindaba yethu u-Anastasia Ndlovu.
Odokotela abasanda kugqiba izifundo ezibhedlela zempilo Central Hospital le-United Bulawayo Hospital bangene elangeni lesibili lokukhalala umsebenzi, bekhala ngokuthi iholo aliseneli ukuba baqhubeke besiza emsebenzini nsuku zonke. Udokotela omkhulu esibhedlela sempilo Central Hospital, udokotela Solwayo Ngwenya, uchasisa isimo ababhekane laso okwamanje.
Okwanamhlanje ilanga lesibili odokotela bekhalela umsebenzi khonapha empilo lelizweni nje jikelele. Hhayi, siyasebenza kuhle esibhedlela, silethemba silokhu esimelele odokotela laba ukuthi baphenduke bengaqedelani ukukhuluma lohulumente. Kodwa hhayi, abantu bayelatshwa, baya-operatwa, babeletha kuhle, isibhedlela sihamba kuhle.
Odokotela bathi bazamile ukukhulumisana lohulumende ngokuba akhuphule iholo labo, kodwa akabalaleli, ngakho bazaphenduka emsebenzini bengabhadalwa imali abayicelayo, njalo ihambelane lesimo somnotho elizweni. Kusetshenziswa isisindo semali yesilinganiso samabhanga yokuthenga imali yakwamanye amazwe. Kusenjalo, ukuthonisiswa kwecala kwamalunga amahlanu ebandla lemthwakazi Republic Party abotshwe ngeviki edluleyo behlabelela phandle kwedalele High Court belinde ukukhululwa kwanduna uNhlanhla Yamangwe Felix Ndiweni kuqalile lamhlanje eTradegold Magistrate Court lapho uMantshi unkosikazi Adelaide Mbewure adlulisele kolwesihlanu kuyona le iviki ukuthonisiswa kwaleli cala. Igqwetha elimele amalunga amahlanu emthwakazi Republic Party, umnumzana Dumisani Dube weMathonsi Ncube Law Chambers uchaza impumela yedale lamhlanje.
Asingenile babiza umfakazi oyedwa olipholisa le law and order udawuda selidlulisela phambili ngolwesihlanu. Hhayi inkundlithele ilamanye amacala efuna ukuwayathesa, so ngeke bevume ukuthi sicedile ngalonke silokhu senza udaba lodwa.
Umtshutshisi unkosikazi Mathaba Consilia kucourt 5 eTradegold Magistrate Court lamhlanje utshele abahlanu laba ababalisa upatron Xaba oleminyaka eyi-43, u-Akim Ndebele oleminyaka eyi-32, uPrince Ncube oleminyaka eyi-28, uNdabezinhle Ncube oleminyaka eyi-38 lomongameli Mlotsha oleminyaka eyi-38 ababhekane lecala lokuhlabelela bejonge ukudala udlakela baphenduke edale ngolwesihlanu. Umtshutshisi utshele idale ukuba abahlanu laba babehlabelela ingoma zesindebeleni behaya phandle we-High Court ngesikhathi belinde impumela yedale lokuthetha isicelo sikanduna uNdiweni sesibambiso se-bail okwakulakho ukudala udlakela kanye lokuphazamisa amabhizimusi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Lanxa kungazange kube lezehlakalo zokuhlaselwa kwaba kwamanye amazwe egumbe ukuthathelwa impahla kwele South Africa lamhlanje, izizalwane zakwamanye amazwe e-Africa zibikwa lazo seziqalile ukuhlasela lokuthatha ngodlame impahla yamankampani kwele South Africa emazweni azo. UBenedictine Hlapho usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekwele South Africa.
Bezitshaywa ngumoya ilanga lonke izizalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa lamhlanje njengoba bekungela zehlakalo zodlakela loba ezokuthathwa kwempahla ngodli ezazangeleyo. Loba kunjalo ukuhlukunyezwa kwamanye amazwe kwele South Africa, ukutshontshwa lokutshiswa kwempahla yabo sekuthi izihlobo zabo emazweni abo zibhubhudla igwebu ngolaka.
This is real gin, sir. This is real.
Le ingxaba ngcoza ebifakwe ngabazibiza ngokuthi Africa Facts Zone kwezokuxhumana iTwitter ikhombisa izalwane zeZambia zingena ngodli esitolo senkampani yakwele South Africa ethengisa ukudla. Kwele Nigeria emfanekiso ephume kuTwitter ebikhombisa izalwane zakulelo lizwe zihlasela inkampani yakwele South Africa ethengisa ukudla lenye ekuhlelo zabomakhalekhukhwini lezokuxhumana. Ngaphambilini uPhathi Tambo ogatsha lwezobudlelwano beNigeria lamanye amazwe ubethule umbiko wokusola okwenzakala kwele South Africa ethi bazathatha amanyathelo. Akupholanga maseko bengabizanga umeli weSouth Africa kulelo lizwe bekhonona ngokuhlaselwa kwezalwane zabo. Isiphathamandla se-ofisi yeNigeria kwele South Africa umnumzana Godwin Adama ubevele wakubeka kwacaca ukuthi bazathatha amanyathelo.
There is nobody including myself that your people are involved in situations that make them to lose their property and whatever they have worked for.
Akekho umuntu koqela lami ongathi abantu bakhe belahlekelwe impahla yabo abayisebenzele nzima kangaka atholakale ethokozile.
Inkokheli yamazwe agoqela ele DRC, iMalawi, iRwanda leNigeria ibikwa isithe ayisabuye emhlanganweni weWorld Economic Forum oqhutshelwa kwele South Africa okulinyathelo elikhombisa ukuthi abaphathekanga kuhle ngokuhlukunyezwa kwabantu babo kwele South Africa. Lamanyathelo asemukelwe ngendlela ezijeneyo izalwane seZimbabwe. Umnumzana Bongani Nyathi uthi izenzo ezikhombisa intukuthelo ngalokhu okwenzakalayo.
Kubonisa ukuthi izizalwane sezizenzela zona ngoba zicabanga ukuthi hayi abaphathi bethu sebeyekelele kakhulu iSouth Africa iqhubeka ngalomkhuba wokuhlasela abantu bangaphandle. Indlela abantu abatshengisela ngayo ukuthi hayi ohulumende bethu akube khona abakwenzayo.
Ngakulunhla ngothi umnumzana Gretman Khwebu uthi bamangele ngokuthatha isikhathi eside uhulumende weZimbabwe engakhulumi lutho ngesimo lesi.
Le government yaseZimbabwe ayikazibe le ndaba lathi ngitsho even noma one day ukuthi sidlile sembetheni silele kuphi into abangazihluphi ngayo. Ubona okwabo isifiso sabe ukuthi ubani siyachawa sibulawe kakhulu uma sibaleka sibaleke sibuyele ekhaya siyehlupheka.
Umnumzana Mlungisi Jabalala yena uthi ukuphindisela akusiso sisombululo.
Siyakugqibela phansi impela sithi hayi cha asikho ukuphila kwama-Afrika, cela ukuthula e-Afrika. Yinto esigqugquzelayo lapho ebantwini bonke ukuthi hayi sicela ukuthi loba benze obubi obungakanani ngapha lani lingaphindiseli ngobubi.
Amapholisa kwele South Africa agcizelele ngemva yabantu abahlanu lokubojwa kwabedlula ikhulu kudlakela lokuhlukunyezwa kwabokuza izolo lapho imigwaqo ebivinjwe ngamatshe lomlilo wamabhomba ephethulo imoda zingenelisi ukuhamba. Umongameli Cyril Ramaphosa wethule umbiko wokusola lezi izehlakalo. Umeli weZimbabwe kwele South Africa uthe usakathole ulwazi olweneleyo ngabelizwe lakhe abangabe behlelwe ukuhlaselwa lokhu njengoba ethi ubengakezwa kumbe ukhona ohlaselweyo. Abantu abaningi bakhala ngokuthi uhulumende weSouth Africa loweZimbabwe kabaqakathekisi lolu daba bengakhuzani ngoba bezimbila zantabanye. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedictine Nhlapo.
Abantu bokuza lokhe bethobelene lezi zalwane zakwele South Africa kulandela udlakela olutshiye abanye befile labanye njalo belimele. Bekulembiko ethi kulezi zalwane zakwele South Africa ebezizama ukuyahlasela eHillbrow emadabuka kusa namuhla kodwa zavinjwa ngamapholisa. EHillbrow yikho okuqale khona ukulwisana phakathi kwabantu bokuza lezi zalwane zakwele South Africa emigwaqweni. Omunye walabo abavikela abantu bokuza ngungwenya odabuka eZimbabwe. Uthi udaba lokuhlaselwa kwabantu bokuza kalusozele uphele kwele South Africa. Asizweni exoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ngokwenzakalayo lokuthi umumo eHillbrow ubunjani.
Bengikhona ngoba vele iflete kwakuvalekile ukuthwisi ngihlala kulo mina. Kwaphela 2 hours imela pha emgwaqweni bona sasisukane labo maybe nge-200 meters. Kwakungela poyisi ivimeli lodwa sathi mase sokuliwe kwadijolana ngamatshe sehlukana bangikhona kubuya amapolisa amaveni ayi-2-3 ezihambela nawo ubona nje ukuthi akulanto babelibhekilela abana abantu bethi bulanani mali bulanani. Amapolisa e-South Africa musaningasinedenga lutho yabona yebo siyavuma bakhona abafana bakithi abanye abagangileyo bese ukuthithi into eyaba yinkinga yokuthi igoli sesalibuya sonke ngomama iy'ngane zethu sazohlala kungakho ubona nje namhlanje kulo msindo nalowo sukhona ngoba igoli kudala belibuya ngabantu befike basebenze babuye bekhaya
yaboye besiyewenela langaphi ngaphi
ehe. So manje into esiyaba yinkinga ukufa kwaleli ayibizwe lakithi enyinto ofana inanzele mina ngikhumbula kudala kithi kusempane benginokubona ibhasi yaseZambia. Ibhasi yaseZambia ibuya straight ngo-4:40 abantu baseZambia bethenga izinto ngobulawayo ntamba mabevunyela besiye eZambia. Kusho ukuthi ukufa kweZimbabwe kwayenza ukuthi abantu ababephile eZimbabwe, Zambia, Malawi, Mozambique, abanye amazwe la phezulu badlula-ke bazongena la. So kungakho namhlanje abantu bala bebona ingathi ukuhlala labantu bamanye amazwe kuyinto entsha kumbe emangalisayo. Thina kani into siyazi kudala kodwa saphila nabo abantu asake safundiswa ezikolweni. Manje into eyinkinga uma ungayibheka eSouth Africa yokuthi umntwana omncane omncinci uyazi ukuthi umuntu wezibabho sowala umkulo muntu okuthiwa ngumuntu wangaphansi. So leni into vele yinto okufanele ukuthi ilungiswe yi-government, ngoba i-government is the first place e-South Africa. Wafana ukuthi uma ingabe ithatha umbuso 1994 ivele iyeke le nto yokukhipha abantu, ngoba besiposwa thina kuma-roadblock, besiposwa ezindlini. So yibo abafundisa abantu labo ukuthi thina sicishe singabanye abantu abangafani labo, ngoba labo abantu uma besibhele babona ngathi thina basifani labo. Yabo iproblem ekhona. And le nto esithethe isikhathi eside. So kube besabe bethi izophela, izophela kanjani? Ngoba manje ukuze iphele kufanele bafundise abantu bala ukuthi sonke singabantu.
Lo ngungwenya isizalwane seZimbabwe ucele ukuthi sisebenzise isibongo sakhe kuphela, ngoba esesaba ukuhlaselwa ngaba kwele South Africa. Ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseHillbro eJohannesburg. Kusenjalo ezinye isizalwane seZimbabwe sezisole uhulumende wazo zisithi ukhanya engazihluphi ngodlakela lweSouth Africa lolu. UGibson Bebe usipha lolu daba.
Uhulumende nakwamanye amazwe sebeveze ukungajabuliswa yisimo esiseSouth Africa sokuhlaselwa kwakubuzwa izizalwane zalelo lizwe ngokukhalala ukuya emhlanganweni wezokuthengiselana lezomnotho o-World Economic Forum owenzelwe eCape Town. Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa uye emhlanganweni we-World Economic Forum on Africa oqalise namhlanje ngesikhathi inkokheli zamanye amazwe afana leZambia, Rwanda leMalawi zikhalele ukubuya. Amazwe la akhuluma ngendlela uhulumende weSouth Africa ehluleka ngayo ukuvikela izizalwane zakwamanye amazwe ezibhidlizelwe impahla, ezinye zatshaywa kakubi lokubulawa. UNkosikazi Faith Maligwa, isakhamuzi seHarare, uthe ukhathazekile yikuthula kukahulumende weZimbabwe othethe isikhathi eside ukusola okwenzakala kwele South Africa.
Uhulumende eZimbabwe kungani abanandaba ngalokho okwenzakala eSouth Africa, ama-xenophobic attacks, ngoba akula okucacayo umbiko osufakiwe ukuthi belandezele lokho okwenzakala khona ngale.
Umphathintambo ozokwethula kwembiko uNkosikazi Monica Mthwangwa uze wethula umbiko namhlanje emini etshayela ihlombo uhulumende weSouth Africa ngemizamo ayenzayo yokuvikela izizalwane zakwamanye amazwe. Lokhu kube yisimanga kuZulu, ngoba kusukela ngolwesihlanu kuze kufike namhlanje amabhizimusi ezizalwane zakwamanye amazwe ebebhidliza ebusuku emadolobheni awePretoria leJohannesburg. Esinye isakamizi saseHarare uMnumzana Abel Siziba uthe uhulumende uthethe isikhathi eside ukuthi asole okwenzakala kwele South Africa.
Khathena vele uhulumende ubethuleleni isikhathi sonke lesi, abesephuma ekhuluma kathesi ukuthi ucongratulate umsebenzi weSouth Africa ukuthi wenze umsebenzi omuhle. Akula msebenzi abawenzileyo, abantu balokhu betshaywa ezindlini, abantu balokhu bebhidlizwa iy'mpahla zabo.
Amanye amazwe aseveze ukukhathazeka kwawo ngendlela eziningi ezijeneyo phezu kokwenzakala kwele South Africa. AbeZambia abakade benxuse abeSouth Africa ukuzodlala umdlalo wenguqu ngempelaviki elandelayo sebemisele lowo mdlalo. Kule Nigeria kube lokutshengisela edolobheni leLagosi phezu kokulinyazwa kwezizalwane zalelo zwe eseSouth Africa. Kodwa-ke lokhu kuphethe ngokubhidlizwa kwama-ofisi enkampani ye-MTN yaseSouth Africa. UBrian Kiwane uthathela izindaba uthi ukuhamba kwamongameli kwele-South Africa akumelanga kusolwe, ngoba engumgcinisihlalo ohlangothi lwezomvikela kumanye lweFADC.
Ukuhamba kukamongameli welizwe u-Emmerson Mnangagwa eSouth Africa ukukhanya kuyinto elungileyo kakhulu, ngoba singakhangela ngamalanga adlulileyo uMnangagwa bamethese ukuthi abe nguye ukugcina isihlalo wesabelo seSADC. njengoba kunjalo uhamba kwekuzancedisa ukuthi abonisane nomthungameli weSouth Africa ukuthi bebise njani ukuthula ukuthi bacitshe ingxabanxoze ekhona eSouth Africa.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kweSouth Africa zibikwa zingabe zidlula izigidi ezintathu 3 million ezenza imisebenzi etshiyeneyo. Uzulu weZimbabwe ukhuthaza uhulumende ukuba akhulumisane nohulumende wakweSouth Africa ngalolu daba, angathulisi eqakathekisa ubudlelwano bokusekelana entweni ezingayisizo kwabomongameli uMnangagwa loCyril Ramaphosa. Ngimele iStudio 7 seHarare, nguGibson Bebe.
Live Talk ukuhlelo lwe-Diaspora Forum namhla sikhangela ukuhlaselwa kwabo kuza kwele South Africa. Thumelani i-text message kumbe i-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Namhlanje kuhlandla lezizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe sixoxa lomnumzana Bernard Bekelizwe Ndlovu, umlingisi owazakala kakhulu kumdlalo othiwa Makorokoza njalo eyisikhwicamfundo. UNdlovu uhlala kwele South Africa lapho afundisa khona ukuqeda udlakela kusetshenziswa imidlalo. Nangu exoxa lo Chris Gande wa Studio 7 emchasisela ngohambo lwakhe.
Kwakuzinsuku ezimnandi nje, but umomo weZimbabwe bekumnandi uku-acta ukudlala indaba zamadrama. Loba nje umomo weZimbabwe ungashiphi lutho ngalokho. There was a time ebesibizwa khona kuthiwa ngama-PP owakumelela ukuthi popular but poor, which means abantu bebe-acta but bengatholi lutho out of it. Of course, inkumbulo yona ikhona kumnandi. Mina-ke bengibe ngihlanganisa, mina bengisebenza ku-Human Resources Management, ngibe ngi-acte ku-TV. So for me there was that mix eyenza impilo ibe lula, and to a large extent ku-acta wami kwagcina kuyikukholisa ngoba ngangikwenzile vele ngimncane, abuya ngakwenza ngise-university. So it was something engangiyikholisa nje ukuyenza, but iqiniso lihle hhayi ebuthini khona yayisiphani leyo nto, kwakuyinto encane nje, kwakungaso into enkulu kangako.
Ye kathesi ususi-South Africa, akusitshela ukuthi kwahamba njani ukuthi uze ufike khona ngapha?
So ngithe ngisekhaya-ke ngase ngibizwa i-NGO leyo okwakuthiwa i-PSI, Population Services International, bangicela ukuthi ngenze i-project eyayisebenzisa idrama ukukhuluma nge-HIV ngesikhathi i-HIV sesenzima laphana other areas. Ithe after that kwasokubisa back uthando lwami lwedrama, ngase ngibuye evet ngizoyenza i-masters ye-applied drama, which is a method of training and communication ye-applied drama. Ukucabanga kwami ngalezo zikhathi sisabangithe ukuthi ngizathi ngithatha lapha ngibuyele ekhaya ngiyenze ama-project ekhaya, kusengisebenzisa i-applied drama manje ngokuhlakanipha khonokho engabe ngikuthole ku-masters. Hhayi ke zaba wesi ma ngifika lapha, zaba wesi izinto ngase ngisithi ma sengiqeda ngadecide ukuhlala khona pheGoli. Ngase ngingena-ke ngasebenza kuma-NGO amabili engangasebenza kwi-NGO okuthiwa yiThembe esasingena khona e-prison sisebenzisa idrama uku-train i-behavioral change. So kwasokusiba into yami yokuhlangana le-behavioral change for the first time. Wabnanga ngiwaitara in the past Human Resources Management and Training. But i-behavioral change inganile lokuhlangana nelele kuze ne-training element enale. So ngisebenza ema-prison for 3 years. Asuka lapho ngaya e-Free State ngasebenza kwenye organization yayisenza ama-psychosocial support program for abantwana be-high school, after school. After that, during that time, I think ngiregistake vet food ukwenza i-PhD, which I'm working on now.
Ukukhumbula kakhulu ngemidlalo owayenzayo ngokuphi owakujabulelayo kakhulu esingathi ngesilungu yi-character yakho?
So kunale character ebengiyenza kusophie okuthiwa yiMakorokoza, yayibhalwa nguThoko Zulu, idirector nguConti Mhlanga. I think yayinkulu engayenza for a long time, iyaqine ingisa kumanama awards where I appeared as a nominee for the best television actor in 2005, if I'm not mistaken. Ngangikholisaliyana ngoba I was some kind of a gangster and a gang leader in a mine. Ukunandi bedrama ma usenzi ikharekta ongayishiyo, uyabona ma uvele usebenza ukumanage usebenza ukuthi ukungumanager kumnandi kakhulu but mawuthi usebenza leya ni job but busunikwe i character okuthiwa woba lishela o into enjengaleyo kuba mnandi because ungena emizweni yomunye umuntu ongamaziyo bese uyaqalisa ukumzwisisa ungamzwisisa ke bese womlethe ebantwini eseyicharacter so that leyo ke angayikholisa kakhulu and I think yiyo nje eyanginika i-prominence leyo yokuthi sengibi-actor and abantu nje basebenzisa ukuthi nanti i-actor mpela so that I think yiyo engayikholisa kuzothi bala leyo engaqala ngayo vele edamela kuthi wahlengiwe mntanami
Siyabonga Bernard Begilizwe Ndlovu ngomlingisi njalo uyisikhwicamfundo bekhuluma lo Chris Kande wa Studio 7 kwele South Africa kwanele mthwakazo livalelisayo ngontungameli Nkoma.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.